chokwadi chiriponde chekuti ukati kana tikanzwisisa isusu vateereri kuti prosecutor ari mudare basa rake nderekumirira hurumende rekupomera mhosva kune musungwa anenge asati asendeswa asi basa rake prosecutor nderekuti ataure mhosva yakaparwa nezvikonzero zvaanofanirwa kunge achivharirwa achitsanangudza mafacts kuti sei musungwa uyu ane mhosva.
Saka zvinoreva here vangwenya kuti ndiane simba mumatare mose rekuti uyu musamusunga uyu musungei?
Hatingati ane simba nekuti ngatizivei kuti mubumbiro romutemo judiciary inonzi it's an another arm of government, independent. Saka iye inmember of tingangoti inhengo yejudiciary asi haziite kuti ange ari final say kuti akwanise kuti munhu ane because inini as a private citizen ndokwanisa kuenda kumatare ndichiti munhu akandiparira mhosva uyu.
Vanhu vadoma avo 11 chete vari kutarisirwa kuzopinda muurongwa ihwohwo hwekubvunzurudzwa vachitsvaka basa irori rokuva prosecutor general. Marionawo sei gwaro irori nemazita aripo aya?
Senjera ikokoko kuofisi vamwe vari kubva kumapato akasiyana-siyana maopposition vamwe vari kumapato anotonga uye vamwe vari kumaorganization anofambisa nezvemutemo. Zvinoratidza kuti shortlist yacho yaitwa nemunhu ane shungu kuti vanhu vese vanokodzera kunge vari mubasa racho vange vachiwanawo mukana wokuti vapinde asi katozovati shortlist neappointment dzakasiyana nekuti inomination rai saka zvinozoita appointment manje the appointing authority ndiyo inozoratidza manje kuti vari serious here vari kungodzingirira nezvematengero enyika.